My vaccine notice aifanira kuva effective muna October of 2019 ndokunge makoparidzi anga asina kukwirirana neharesi tikanzi mutime frame iri before 19 October, of which musi wa5 September wakawirirana nefu kanzo iyi utori kumashure zvakanyanyisa nemazuva anga akatarirwa nedare redzimhosva kuti vataurirane. Saka tinoona isusu kuti pane jubilicity kana kuti pane kahori karipo already nekamweya karipo already mukati mekanzuru kekusada kuti vanhu vangogara panzvimbo after vatotora a decision again mufu council. Fu council inogarwa nema council employees, town clerk, mahead of departments ese anenge arimo nemacouncillors ese even na mayor of Harare anogara zvakare mufu council iyoyo. Saka zvichireva kuti ivo havasi kutorespectawo zvakare madecisions avanotora mufu council ekuti vanga vachigadzika vanhu panzvimbo. Vasada zvavo tikuona vanonge kutora nyaya yekuda kunakurana kuenda kunhau kulo kwagavhenmendi kuti tazopuwa pressure utazodii, but basa iroro rokufambisa mapepa ndiri Harare City Council. Saka Harare City Council tikuona kuti yakuda kuhwanda nekuda kushandisa Ministry of Local Government. Kune zvimwe zvinhu zvayo zvairi kutadza kungoita.
Pindurai tinzwe vahlachwai.
Isu sebato remDC hatirovimbwa takaviga mupini. Regai titi chokwadi chese tichiti vhuru apa hachinzwike nemhuri yeZimbabwe. Nyaya irikunetsa muHarare kana kuti mumatowns akati kuti kusanganisana vanachitungwiza vana epuetsi kwakasiyana siyana kugara kwekuita vanhu kuzvisiri pazvinonga zvichinza zvavisi pamutemo kana kuti zvisina kunyatsorongwa zvakanaka. Inyaya yehurumende yeZANU PF vanenge vachida kutsvaga mavotes. Pega pega patinoenda kuelection, ZANU PF inounza kaprogramu kayo kekuda kupusisa vana veZimbabwe, kekuda kuvhiringidza vana veZimbabwe. Tinozviziva takuenda kuelection vanotanga maprogramu avo ilike yavakatanga iyoyo yainzi command housing, vachigadzika vanhu mustate land, vachigadzika vanhu mukanzo land kumastructures kwavo eZANU PF. Zvinhu zvinozikanwa izvozvo kuti vanhu vaipuwa makadzi, vanhu vaishandisa makadzi eZANU PF, vashandisa mastructures eZANU PF, chairperson eZANU PF nenge ari chairperson wemacooperatives avaigadzira ivo kumastructures kwavo vachida kutsvaga mavotes navo. ZANU PF inotanga kuputsira vanhu dzimba nhasi. Ine history yekuputsira vanhu dzimba. Operation Muramba Tsvina inotaurwa iZANU PF yakaputsira vanhu dzimba. Emerson Munangagwa aripo, Robert Mugabe aripo.
Vadzikiti, munoona sei zviri kutaurwawo neveMDC Alliance zvekuti hurumende iri kusunga makanzuro ayo nechinangwa chekuda kukanganisa kuitwa kwebasa uye kuda kukurudzirawo nyaya dzeuori?
Nditenderi nazvo kuti nezvematongerwo enyika. Pamusana pekutizvo, macouncil officials mazhinji anga akunyanya kupinda munyaya yeland vachitora advantage fumacooperatives. Vazhinji vacho vanga chitora advantage fumaopen spaces. Zvanga vachiita maopen spaces manji kazhinji kacho macouncillors ndo anoshanda pakuapprova nekurekomenda maopen spaces, kunge anga achiitwa change of use kana zvichibvira kuti petuke change of use. Saka ifaindo kuti macouncillors iwayo ndo anga achiita collude nema individuals, kwete macooperatives aya atoma individuals. Vaita collude nema individuals ndovanga vachiita maplans vofambira lendi idzodzo, vafambira lendi idzodzo whether procedural unprocedural lendi idzodzo dzorova chirikiriki pasina kana 3 weeks or 4 weeks vanhu vatinenge vakutonzi patobuda allocation letter vanhu vakutopuhwa masenzi iwayo akutotengeswa because mainfields anenge ari padhuze nepanhu pariserviced.
Petai zvenyu chirongwa chedu vahlachwayo, hatingasweriri kuvhiya katiyo.
Ndinoona mukoma dzikiti ava asi kunyatsoziva kuti macouncillors vari kusungirwe chii. Munoona kuti nyaya yavari kutaura inyaya yezvinhu zvavanonga vachiita kuZANU PF, inyaya yezvinhu zvavanoswera vachiita zvese zvekutara land zvokudii vachiteerera maopen space. Zvinhu zvoitwa nemaland barons, ende maland barons anozikanwa zvavanhu veZANU PF. Hakuna land baron yaunoona kuMDC. Maland barons ese anozikanwa ndeZANU PF, ende ndo vanofanda ZANU PF. Zvinozikanwa